A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 12th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And as usual, we'd like to welcome our viewers and listeners around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the novel coronavirus.
The coronavirus, which has now been named COVID-19 by the World Health Organization, broke out late last year in China's Wuhan city, has spread to more than 25 countries and appears to be unstoppable.
And so far, more than 1,000 people have been killed by the virus, while 45,206 cases have been confirmed as positive in most parts of the affected countries, with China accounting for the bulk of the cases at 44,685.
There are dozens of Zimbabweans in China and hundreds others in other countries where cases have been reported.
Some Zimbabweans in the affected countries say there's not much information that has been given out on how to contain the highly contagious disease.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 12080 and 15775 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
To join our discussion, you can send us a WhatsApp message on 001-202-465-0318 and we'll definitely come back to you.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so please join us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele, so you can join in the conversation right now.
Yebo, zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe-Diaspora Forum, lapho sikhuluma khona-ke ngendaba eziphathelane labantwana beZimbabwe abahlala kumazwe achiyeneyo, kodwa-ke lana eliseZimbabwe lilakho ukuthi lisithinte sixoxe. Sixoxa-ke namhlanje ngegcikwane le-coronavirus, lona eliqhamuke kwele-China ekupheleni komnyaka ngo-December, lamemetheka kumazwe angu-25. Selibulele-ke abantu abedlula 1,000 njalo abangu-45,600 balalo igcikwane leli, okutsho ukuthi sebesengozini abantu bomhlaba wonke jikelele, ngoba igciwane lakhona lithelelwana kalula. Esinye isikhathi kuthiwa umuntu angakuphefumulela nje umoya nje awuphefumulayo ulakho ukuthi uthole leli gciwane. Njalo siyezwa ukubana kuthiwa endaweni eziningi nxa ungena ezithiwa zona ngama-airport, ye kungani bayahlolisisa sibili bekhangela ukubana awungeke ube lalo na igcikwane, ikakhulu nxa uvela emazweni afana le-China lapho eliqalise ukumemetheka khona. Yiko-ke esifuna ukuxoxa ngakho lamhlanje, liyalazi nxa igcikwane leli njalo livikelwa njani? Thiyani indlebe kuhlelo lwethu, Mavela.
Aiwa, kana muri kungobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, ndiri pano paDiaspora Forum tiri kutarisa isu chirwere kana kuti dambudziko recoronavirus, iro chirwere chakatekeshera chichitanga icho muChina, umo munonzi pane vanhu vashaya kubva muchirwere ichi vanosvika ivo vanodaudzira 1,000, asi mune dzimwe nyika mune vamwewo zvevanhu vashaya, asi kuAfrica pari zvino hatisatanzwa kuti pane vakabatwa nechirwere ichi here kana kuti vakashaya. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa zvakare kuti chirwere ichi chinofanira kunge chichitorwa sechirwere chinogona kupararira pasi rose. Saka vari kuita zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vaone kuti chirwere ichi hachiwanikwe chichipararira. Regai timbonzwa gurukota rezveutano vaObadiah Moyo, nhasi vanga vari kutaura ivo kumakurukota ehurumende vachitaura pamusoro pekuti hurumende yavari kuti iyo yakagadzirira chirwere chine zuro vakange vari kuchipatara cheWilkins Hospital vachiratidza vatori venhau vachitaura ivo kuti hurumende yava nezvikwanisiro zvekuti varwise dambudziko rechirwere checoronavirus. Saka regai timbonzwa. Let's take a listen to what the health minister Obadiah Moyo had to say about Zimbabwe's preparedness for the coronavirus.
Takuvati izvinova kuto panogara murumu yavo vega inonzi self quarantine. Anotoenda murumu opedza 14 days up to 21 days in fact 14 ndiyo minimum. Tomeka sure kuti munhu iyeye anomonitwa daily. You know, kudhara taiti anongouya ofamba achingozodaizwa kunzi uya tokumonita. Iye zvino takuti munhu wese anotofanira kugara nzvimbo 1. Pamba ipapo kapane vamwe vomutsvangira nzvimbo yake yegao. Even mune hama yenyu yabva kuchina nyanga ari mudzimai wenyu chai munotomboti ha chindai ukoko topedza 14 days you know muri ikoko tichikungokusvitsaiwo zvino you know, kuti tisawana chirwere ichi handitinoona. Saka isolation iyo quarantine iyo self quarantine ndo yapo ndo yataa kutoita iyo.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaObadiah Moyo vanova ivo health minister weMuzimbabwe. Asi takataura zvakare nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing vachitaura ivo zviri kuitika ikoko kuBeijing. Let's take a listen to what a Zimbabwean in Beijing had to say about the current situation in China.
Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani kuti pari kutowedzerwa maybe from 17 kusvika kunana March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhi like ema different apartments, different houses paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai. Saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imai kuna like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwasanisa makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Saka zviri kungonzi postponed until further notice, further notice. Saka hapasati pane date chairo chairo kuti zvinhu zvinoita normal rini. Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, maprimary school, mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa hazvisati zvavhurwa because vanotomirirawo kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Panyaya dzechikafu pavhurwa vhurwa nzvimbo shomanini dziri kutengesa chikafu but kutenga kwacho munotoita zvekuorder food online vachizodeliver but havazobvumidzwa kupinda chaipo chaipo pamunenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikokoko.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing, muzvare Samantha Sibanda vanga vari kutaura ivo zviri kuitika muChina pari zvino. Vari kuti hurumende yeko yakambenge yati vanhu vanokwanisa kubuda mudzimba mavo musi wa 17 February asi vakazoraudzira vakati aiwa izvi zvakuzoitika mwedzi unouya asi havasati vapuwa date rekuti rini. Saka ndo zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe. Vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe vadzidzi kuguta kwakatanga icho chirwere chikuwuhan asi hatisati wana zvedu vekutaura navo vari ikoko. Mukutaura kwedu namuzvare Sibanda vanga vari kuti iyo embassy yanga iri kuti pari zvino hapana hapo zvizvarwa zveZimbabwe vadzidzi vati vabatwa nechirwere ichi. Asi kana muri pano pachirongwa muchizivawo vari kuChina kana kuti muchizivawo kuti zvakamira sei, munogona kunyora namba dzenyu kuti tikufonerei tinzwe kuti kwakamira sei pari zvino. Chris.
Yebo Marvelous, ye lamhlanje ke sizwa kuthiwa kwethulwe indaba ezimnandi kakhulu ezigoqela yona le i-coronavirus ngoba iChina ithi yona siyenelise ukuthi ingani iyavimba kakhulu ukumemetheka kwegcikwane leli okutsho ukubana bathi bona leli lilanga lesi-8 lamhlanje kula nani eliyehlileyo kakhulu okutsho ukuthi le okuthiwa ngama stocks emhlaba wonke lapho imkambo yemali layo ikhanya hayi ikhwelile sibili kulandela khona lokhu imbiko ephumile yokubana bangani sebelivimba ke igcikwane leli marvelous the China says they've managed to contain at least for the past 8 days they have actually recorded very few new numbers, which means it's quite good news.
Oh, that's very good news, because like we said earlier on, there are a lot of Zimbabweans that go to school in China, and also we have a lot of business people that do frequent China. And I had, I think, one of the interviews that we had on Studio 7 earlier on where people were a bit worried that they are worrying that what is happening to some aeroplanes that are coming into the country, because Zimbabwe has a very good relationship with China, and we have a lot of Chinese people visiting Zimbabwe previously, but I'm not sure what's happening in terms of tourism. So we will be breaking it down here. But I understand that we also have a report from the World Health Organization, which would also like to just hear what the World Health Organization is saying about the situation
across the world. Yes, it's actually the United Nations Health Agency, Tedros Adhanom Ghebreyesus, who today said that the government should continue to treat the containment of the coronavirus as a priority. And here he was talking about the Zimbabwean government.
The detection of this small number of cases could be the spark that becomes a bigger fire. But for now, it's only a spark. Our objective remains containment. We call on all countries to use the window of opportunity we have to prevent a bigger fire. As part of those preparations, WHO is working to equip laboratories with the capacity to rapidly diagnose cases. Let's focus on this common enemy against humanity. It attacks any human being. And that's how we should see the threat, as one humanity against a virus which we don't know very well. And we need to answer the questions in order to fight it better.
Yes, that there was the head of the United Nations Health Agency, Tedros Adhanom Ghebreyesus. And he was speaking there today about what they are trying to do in order to contain the coronavirus, which appears to be spreading across the world. More than 25 countries now have recorded cases of the virus.
Kunawo vachangobva kupinda apo tanga tiri kunzwa isu kubva kune sangano re United Nations vachitaura ivo pamusoro pechirwere checoronavirus. Vari kuti ivo zvakakosha kuti pasi rose riwanikwa iro rakagadzirira kurwisa chirwere ichi. Asi tanzwa gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vachiti ivo hurumende yeZimbabwe yava nezvikwanisiro. Tanzwa zvakare vachitaura kuti kana munhu achinge asvika munyika abva kuChina ari kukwanisa iye kunge achitorwa oiswa pake yavari kuti self-contamination. Vari kuti havasi kuda kuti vanhu vawanikwe vari pamwe chete, saka vachange vari kubvisa vanhu mune vanhu kuitira kuti vasazowanikwe vachitapurirana chirwere ichi. Asi vaMoyo vari kuti ivo vari kuiti self-quarantine. Ndiyo yavari kutaura, vange vachitaura ivo vachiti ndiyo zvavange vari kuita kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi sekutaura kwataita, tiri kuti isusu kana muri ikoko kuChina, muri zvizvarwa zveZimbabwe, kana kune dzimwe nyika dziri kunzi idzo dzawanikwa idzo dzine dambudziko iri, nyorai namba dzenyu popano tigowanikwa tichikufonerai kuitira kuti tinzwe kuti kwamuri ikoko pane zvidzidzo zvamuri kupiwa here. Vari kuSouth Africa takaona vamwe vatakambotaura navo pane zvimwe zviro nguva vachiti hurumende yeSouth Africa iri kuedza kutaura kuti munoenda pakati nepakati nepakati, mukaona zvakati nezvakati nezvakati, nekuti masymptoms acho vazhinji vari kuti akada kuita sekunge uri kurwara neflu. Nekuti muzvare Sibanda vanga vari kutaura apo, vanga vari kuti pamaapartments pavanogara ikoko kuChina kuBeijing, usati wabuda uchienda unotora chikafu chako kunze kwegedhi unotanga wavhenekwa temperature yako. Kana temperature yakakwira vobva vaongorora kuti sei yakakwira. Uchidzoka zvakare woongorora temperature yakamira sei saka ndokuedza kwavari kuita kuti vaone kuti chirwere ichi hachipararire. Saka ndozvimwe zvatiri kutaura ipo pano asi pindai muchirongwa hamuchitipa pfungwa dzenyu Chris.
Yes, marvelous. While we are at it, there's this ship which has been docked, but the passengers have not been allowed. And Japan has actually, Israel actually has asked if Japan can release 15 residents who are in that ship and so that they continue their quarantine at home because they have been in this ship for now almost 10 days.
And Chris, I can share with you, I was on a cruise ship before. You do get a lot of cabin, fever.
Mm-hmm.
Because imagine if you're in a ship that's actually functioning well. But I can imagine if you're saying they have been in there for 10 days, I feel very sorry for them.
Yes, and I understand that they've been getting food and other stuff via the
embassies and
this is a very contagious disease, and if in case you have just joined us, this is Studio 7 Live Talk, and tonight we're talking about the coronavirus, and you can get in touch with us on the following number, +1202 465-0318. Yeah, you can text us your number and then we can call you back and let's discuss the coronavirus, Marvin.
I hear that we actually have a guest, so I'm not sure who is on the line, but hello.
Hello.
Yes, Dokotela, kunjani? Siyaphila. Yes, marvelous. We are welcoming Dr. Elopi Sbanda. Dr. Sbanda, can you tell us how the coronavirus is being viewed in Zimbabwe and how prepared the country is?
The impression I get is that the government is putting a very serious view on the disease. And they're taking major steps to try to stop it from spreading. And I'm informed that there's a specialist committees that have been set up by the Minister of Health, and that all districts of the country have been covered, all, particularly those that have international ports of entry, but not only those.
Oh, okay.
And, a lot of technical teams have been set up. So they're taking it very seriously.
I see. Now, can you go through the symptoms? What should someone who maybe has been in touch with someone coming from those affected areas see? Like if I have a headache or a fever, am I someone who's going to be worried or there's more to it?
I think the most important thing, in my view, my personal view, is that this is a problematic virus, but there's no need for panic, because it appears that the system is trying to try to control it. The symptoms of this virus are very in general, and deciding what they are, then everybody will think that they are in contact with this virus. What is the as I know, I just out of town today, and I know that at district level, they when you come into the airport and you have symptoms that they are suspecting of, they follow you up wherever you are, and each district has a mechanism of trying to follow up that particular individual to see whether they are developing symptoms that are suggestive of the problem. Fever is one of the problems. That's why most one of the first things that people do is to check the temperature. The fever can come from any source. It doesn't have to be from this virus.
Chris, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwapo, Dr. Sbanda vari kutaura ivo vachiti semaonero avo hurumende iri kuita zvainokwanisa zvese kuitira kuti pawanikwe paine zvikwanisiro zvekuti chirwere ichi chirwise munyika. Chris Ava avhunza akati munhu angazive sei kuti ane chirwere icho checoronavirus. Vakati ivo zvinogona kunge zvakadai setemperature ichibva yakwira zvakanyanyisa ende temperature icho nefever zvinogona kunge zvichibvawo kune zvimwe zvirwere asi chinonyanyoratidza inyaya iyoyi yefever. Asi tine mafiga atinawo panapa atiri kuwana ari kuti coronavirus hanzi China update iripo ndeyekuti 1113 deaths so far, Philippines 1. Confirmed cases China 44,600, Taiwan 18, Thailand 32, Vietnam 14, Malaysia 18, Cambodia 1, United Arab Emirates 8, Singapore 45, South Korea 28, Philippines 2, India 3, Sri Lanka 1, Nepal 1, Japan 28, US mimomuno varikuti mune 13, asati satanyatsoudzwa imomuno muAmerica kuti papi pacho chaizvo, Canada 7, Australia 15, Britain 8, Finland 1, Italy 3, France 11, Germany 14, Russia 2, Sweden 1, Spain 2, Belgium 1. Asi, parizvino atisatanzwa makesis ari kubva kuAfrica, Chris.
Yeah, dokotela, ungasitshela nje ngamafichane ukuthi umumo wona unjani, abantu bayaziswa yini, ikakhulu ababe ngafikanga lasema-airport, abantu emphakathini jikelele ukuthi bangasondeli phansi kwabantu abangani babe lomkhuhlane wona.
Kangikwazi ngoba ama-broadcast ngakho, kodwa i-information siyayizuza yafika, and ukuthi ifika abantu abangani angiqondisisi ukuthi yafika kubo bonke abantu.
Manje ngokubona kwakho kodwa uke watsho wena phambilini ukubana uhulumende uzimisele ukuthi alwisane lalo igcikwane leli, kodwa ke uzalwisana lalo njani njengoba siyabona ukubana ezempilakahle wena njengodokotela siyazilikela khalaza laphana ukuthi hayi imitshina le lokunye okuphathisa izigulane kungani akutholakali lula. Manje ubona ungani kungahamba njani ungaqhamuka lo mkhuhlane eZimbabwe? Awusoze ubonakale na?
Nxa ungaqhamuka kungonakala. Kodwa okukhona ukuthi lo umkhuhlane susuke walethi i-support yama-partners lama-donors. Ukuthi nxa kuzuthi i-program ingabanjwa iyodwa, ingazuza imali yokuthi isetshenziswe ukuvikela umkhuhlane. Ngoba kule ama-support, ye-support ebuya elizweni iqonde wona lowo mkhuhlane, ingasaqondanga lokho okunengi okunengi. Njalo sebethethe babeke izibhedlela, bathethe izibhedlela ezizo ezizakwelapha abantu labo nxa kuyukuthi umuntu lomkhuhlane izibhedlela zakhona sezivusile. Njalo basebenzise i-system abevele beyisebenzisa belungiselela i-ebola. Ebola virus, so ama-systems ayefakiwe ngaleso sikhathi sevusiwe futhi ukwenzela ukuthi kwenqatshelwe le-problem. Ngiyethemba lami ukuthi umuntu nxa kuwukuthi ubonakele ukuthi lo mkhuhlane ebonakele masinyana wafikiswa kulezo zibhedlela, hhayi kuzakwelaphela. Njalo sebevule indawo yokuthesta ukuthi ungaangele ukuthi lo mkhuhlane i-test senziwa khonaa
aaingekhaylokho
kuzakwenza ukuthi kwazakali umuntu lomkhuhlane bedlekala.
Okay. Ah, marvelous. The doctor there is explaining the readiness of the country. Of course, he says there are these, shortcomings, but he is confident that the international partners, donors, and so forth are ready to chip in. And they have learned a lesson from the Ebola virus, so he thinks that they are going to use that experience.
Very interesting. Tombo Chingamidza vari pano pa Facebook page yedu ye VOA. Shona tiri kuona Ketai Chavunga ari kuti ndiri kukuonai zvangu ndiri kuno ku DRC ku Kolwezi. Bezari Gwekwerere ari kuti watching you live ndiri pano pa Pretoria muri seiko sisimavi aiwa kunotiri Wadi Bevan Jones ari kuti ndifonerei Morris Shabani hanzi Maneru Tete I'm watching you live from Harare kwakadiko ku Harare uko tiri kuona panapa pana Cyclone Jafat ari kuti I'm watching you from Windhoek ku Namibia Taso tapfuma magasa hanzi chirongwa chenyu tinochida zvikuru ndiri kukuonai ndiri kuzumba ku Mozambique ndokutaura kuri kuita mumwe kozoyo vamwe vari kutaura pfungwa dzavo asi imi munoziya zvekuita kana muri pano pachirongwa muchida kuti tikufonerei nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti zvititire nyore pakukufonerai asi kunavo vachangobva kupinda muchirongwa pano pa diaspora forum nhasi tiri kutaura isu pamusoro pedambudziko recorona virus chirwere chakatangira icho muChina uyezve chiri kutekeshera pasi rose tiri kutarisa kuti kwamuri ikoko kwakamira sei pane dzidzo here dzamuri kupiwa nehurumende dzine munyika dzamakagara kana kuri kuZimbabwe mune tarisiro here yekuti hurumende yakagadzirira pari zvino taona gurukota rezveutano vachitaura ivo kuti aiwa hurumende pari zvino ine zvikwanisiro zvakakwana uyezve inogona kurwisa chirwere ichi saka tinokutendai vari pano ED Chigumba Chiwenga Malabhanza IQ hanzi we thank God with his grace hanzi ari ku United Arab Emirates ari kuti ikoko zvinenge zvichiri zvakanaka hazvo Chris
Yebo Mavelas lati bakhona ke abasibhaleleyo lapha ku Facebook and VOA Ndebele ye ukhona Lawrence Moyo awu Lawrence uyabingelela uthi linjani hayi siyaphila Lawrence uphathisani Dube uthi yena linjani emsakazweni obingelelayo umphathisani osuka komzi yonke eGogwe South kodwa ngise South Africa iCoronavirus iyethusa kakhulu wese eZimbabwe okungela mithi siyabonga ke Phathisani labo Pamela lisibhalele konke labo Nkosi Mthembo sibongile Mavela
hey we have a caller Chris hello caller
makasimba
takasimba tukutaura nani uye zvemuri kupi
ndiri kwamutari munotaura nachingoda
ehe kwakadini kwamutari kumakomo iyo
kumakomo kuchiri nani tete
ehe taurai tinzwe bhuyai tinzwe nenyaya yecoronavirus
tiri kutinetsa manje tiri kutinetsa tinovhunduka nekuti ehe vangakwanisa hawo kuvhara mumagodha kanditi ka sekuno kwamutari kuno kuna mwana kekutinange pasaidi saka hei zvotyisa nemataurirwo chiri kuizwa
asi pane dzidziso yamuri kumbopuwa here kana kuti muri kumbonzwa here kuti munhu angazive sei kuti ave nechirwere ichi kana kuti muchinge maona kuti maakunzwa zviri kutaurwa izvi munoenda kwakati
vakambotipa si kuti zvinyatsozviziva kuti onaika kuti chirwere handi kunokwanisa kukurwa ngamunhu ane flu handiti ka wozvasvika kutonhora kana kakupiswa saka handotikurudzira kuti munofanira kuti ukasika kuende pachipatara ino kuchipatara kwacho zvine mari dzacho dzinenge dzaakutemwe tisapera kufa tete
mari yacho yekuchipatara yakamira sei pari zvino
amwari odadzira ma150 bond
vana chiremba variko here kuzvipatara zvehurumende
izvozvozvo ndozviri kuda 150 bond kudhinisa kadhi bai tichazode mari yemushonga handiti ka
saka dai
vai dzekuti ngatinamate kuti tisatibata semabatiro watakamboizwa nana korera ayaya
aiwa mashoko makukutu saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chiinyi kwairi
ini dandaona mukana kutaura nehurumende ka sekutaura kwamboita minista Obadiah Moyo ka vanyatsokubatobata kuti kunoonobve kunze wese anofanira kunyatsokuongororwa kuona kuti zveshuwashuwa haana here unenge angofungidzirwa kuti zvakatanga marariya kungachi ngaakasike kuonekwa kuti oitwa sei moyo murefu ndotiri kuda pagavhenmend yedu ikanyatsokutichengetedza handifunge kuti tinobatwa nechirwere ba
aiwa tinotenda kumakomo yomuvenezuva rakanaka
Neno unotendwa ni nafara kuti nasi ndakubatai.
Aiwa chirongwa ndechenyu tinogara tichokutsvaga kuti mupinde zuva nezuva.
Ora zvakanaka.
Bye bye. Asi ndikuzoti tine imwe caller zvakare. Hello caller.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Okay, okay. Mina ndava ndikukhuluma kuTindebele, mina ndikukhuluma kuChris Gande,
ngilapha kuChris Gande.
Oh, Dube unjani Patisan Dube?
Ngiyaphila, ngiyaphila kakhulu njani?
Hayi siyaphila, ungapi kwe South Africa?
Na nge South Africa lapha eSendawulo.
Ah, okay. Ungasi
ukuka eZimbabwe egogo, ngikuthuka kakhulu. Mwana corona virus elezethusa kakhulu ngiyacabanga khona ukuthi manje ngafika yithi ekhaya abantu bazothethelana ngizenzawo uvalo kakhulu
yey ya kwethusa sibili manje khona ngapho ke bathini liyalitshelwe yini ngomkhuhlano nalo ukuthi kuhamba njani
lapha sike nje khulunywa kodwa hayi lapha thina lesingakabuboni kodwa siyeke lakhuluma ngakho nje abantu abaningi indaba le singundaba mlonyeni nje indaba indawana zonkebeyo kodwa hayi sinathembisa ukuthi nedi kuthisazikhosi sizelulama kukho lokho
ye hayi asithembeni enkosini kodwa sizwa kuthiwa kuyathembisa khona le China kungani abantu asebebamba umkhuhlane sebebalutshwana
ngiyakusiza ngoba phela ikho vele zavela khona kakhulu khona ngale singajabula kakhulu uma singakuthola.
Hayi kulungile, hayi sibongile kakhulu ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Okay, baba.
Before we took your caller there, Chris, I was speaking to a caller from Mutare. He's saying that his biggest concern is that there are other people that don't use the normal border, especially in places like Mozambique, where he's at near Mutare. He says there are people that are border jumpers. So how is the government going to enforce that those do not come into the country and contaminate? But he said that it's very important for the government not to wait until it's too late and then have the same situation like the cholera situation. That's what's worrying him.
Dokotela, ukhona ecingweni? Ye, manje nxa umuntu ethe watholakala ukuthi ulegcikane le-corona leli, ungasichasela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo, uyaphiwa imithi lani lani aze igciwane liphele yini emzimbeni kumbe liyalala khona njenge-HIV?
I-process yakho nayinde. Okokuqala kufanele umuntu afakwe ku-isolation. Ahlale engahlangana nalabanye abantu kwenzela ukuthi engatransmithi umkhuhlanelwane kwabanye. Ngesikhathi soleso ku-observation kulapho kuzaphuma khona ukuthi umkhuhlane ukhona kumbe kawukho. Ngaleso sikhathi njalo kulapho kuzafakwa khona kwenziwa khona ama-test kwazakala ukuthi yiyo umkhuhlane kumbe kayisiwo. Umuntu le-problem yena leyo sekulemithi esisazakala ukuthi iyanceda. Isibonakele isisetshenziswa eChina. Bayisebenzisa imithi esiyisebenzisa ku-HIV. Babona ukuthi ilo ncedo. So ukwelapheka kwakhona hhayi kukhanya ingani sekungconywana kuliviki kunalokho kuyikho khona ntithuisa go singakakwazi ukuthi kule mithi engasebenzi.
Okokuthi umuntu nxa evele obenatha amaphilisi ama-antiretroviral kutsho ukuthi kangeke awubambe umkhuhlane onalo?
Ngoba ayaphilana la asebenza kulo umkhuhlane namanye ayisiwo wonke ngoba ama-ARVs manenge asetshenziswa kula ngama-specific ones asebe babonile khona le-HIV laseSingapore.
Okay, okay. Hayi, kwezwakala. Marvelous, the doctor is explaining. Oh. Ah, okay. Maybe you can explain. You have someone?
Yeah, I think let's just take a caller, then we'll come back to that doctor. Yes, we are for the doctor. Hello, caller.
Magadi.
I watched the one day. Doctor, I know you are very happy.
Doctor, I'm Rimu Botswana Mpalate, Rajo.
Ehe, kwakadi ku Botswana.
Ako Botswana kutsvene hako.
Kwakamira sei panyaya ye coronavirus? Hurumende yemo iri kunyatsotsanangura here kuti zvinofamba sei?
Hurumende kune kugadzirisa nyaya yechigwere chiri kuchatekesha nyika ichi. Varikugadzira varikungoitawo zvokuti vakutaurawo kuti vakagadzirisawo une zvipata zvavanoti kachinga munhu ainge abatwa anoenda ukoko achinoona kuti abatwa nechigwere chicoronavirus here ichi.
Vanonyatsotsanangudza here kuti munhu angazive sei kuti angangova anacho?
Vanonyatsotsanangudzawo kuti munhu abatwa nechigwere chinenge chakamira sei.
Saka muri kufara nematsanangurirwa azviri kuita?
Aiwa, tiri kufara nazvo zvedu kunyanya kuti varikugadzirisa nyaya yechigwere ichi chatekechera nyika ichi.
Ko, kumusha muri kumbotaurawo nehama here? Dziri kuziva here pamusoro pechirwere ichi vari kumamisha nekumo?
Kwedu kwatisikori kwatobva kumunana gokwe muchakasara mukati mechakasara unana gokwoko, hatizivi kuti hama dzangu dzakamira sei ikoko.
Asi muri kuvatumirawo here mameseji kana zvimwewo pamawhatsapp apa nepamwewo kuti vazive kuti zviri kufamba sei?
Ndokotendawo nokuti chirongwa chechestudio chakatekechera nenyika yese. Ndokunzi dzatanonzwawo kuti zviri kufamba sei, chirwere chatekechera nenyika chakamira zvakadini. Tinotenda imi vanhu vestudio because ndimutotibetsa zvakanyanyisa nemamesejes muchitotiudzawo kuti chigwere chakamira chakadai.
Aiwa, tinotenda. Ndo zvatinofarira kuti tinzwe kuti pane vanenge vari kutotarisawo vachiona mabasa atiri kuita iko kuno. Asi imi ndimi vakuru vatinoremekedza, nokuti kana mukatadza kupinda muchirongwa hatizozivi kuti toramba tichitaura nezvei.
Zvitotenda inini vashamarari, motipawo mashoko akanaka, moti kutize zvechigwere chiri
kuchatekesha nyika. Tinotenda, hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Okay. Chris, our caller there is saying that he's in Botswana and he's happy with the kind of informationals that the Botswana government is giving people, including Zimbabweans that are in that country. But then I asked him, what about those people from your rural home? Where are you from? So he said he's from Gokwe. And he actually acknowledged that he thanks Studio 7 because he's hoping that the people in Gokwe are listening to our program and will be able to at least learn about this disease, because he says sometimes for news to get to Gokwe, it takes a little bit longer. But I think since we have the doctor with us here, I'm not sure what question you'd asked him, but I would like him to talk about what the symptoms are. And if possible, maybe then I can translate so people that are like my caller's relative, they in Gokwe, can understand. Dr. Sibanda, if you can tell us, what are the symptoms? Hello, doctor.
What I say,
yes, if you can go ahead.
The symptoms of this disease are similar to symptoms of many other diseases. You are thinking where the chances of infection are relatively low, it might be a reason to cause an unnecessary panic to leave all the symptoms in a public nature, because everybody would be able to identify those symptoms. The major ones are fever, but also severe chest infections, which is making difficulty in breathing. Because the severity is over and above what we ordinarily experience in common diseases like asthma and so on. So, let's go to fever, that's high temperature, and chest problems making breathing difficult. So, I think the main instruction that is being given to everybody is to wash their hands.
Thank you very much.
Wash your face. The reason for that is that the virus apparently can stay on surfaces, on your table. The virus is transmitted through sneezes and coughing. So the droplets can sit on the table, it can sit on some surfaces, and you can pick it up with your hands when it touches that particular table if you are infected, and then you transmit it. And it's only transmitted through the eye, mouth, the nose. That skin doesn't go through. So if you try not to touch your face, to wash your hands and not touch your face, it's a chance of transmission alone.
Thank you very much.
The bottom line is that the chance of us getting the virus in Zimbabwe, particularly in the rural Gokwe that this gentleman has been talking about, are low.
Okay.
Because we know where it is coming from, and we know that there's no flight that goes to Gokwe Airport. There's no airport in Gokwe at all.
Thank you very much. Thank you.
The main entry points that have been emphasized by the government are international entry points. And they are putting a lot of measures to find out who is getting in, who has the fever, and they are following up those people. I came back from Shamba today, and I know that at district level, the government has already given instructions for the district to go and follow up one or two persons that entered the airport with the fever.
Dr. Simanda, can we hold you right there? We have another caller. We'll be coming back to you shortly.
Hello, caller. Hey, tukutaona nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura General Kuemelo.
Taurai tinzwe.
Ya, ndinouya akangofona ndiri kumachonyonyo chaiko.
Ya, taurai kumachonyonyo uko muri kunzwa here nenyaya yechirwere checoronavirus.
Chirwere checoronavirus chiri kunyatsotirwa kuti chirwere chichakatei pazvechokwadi, but kunyika kwedu kumanje hatitizwa kuti vakagadzirira zvizere here. Ndakambonzwa vachitaura nezvebhajeti yavane vaita vanhu vaa 400 takuti here miriyoni. Ndichirazivi kuti mari yacho yatova in place here kana kuti ndezvekungotaura pamapepa.
Ko kwenyu kumachonyonyo amuri uko kusouth Africa kwakamira sei?
Kunoko hatisati tambozinzwa.
Havataure?
Ndakangoita chekunzwa chepamedia mai zvepasocial media zvekuti zvinhu zvinenge chokwadi here kambozvanzikubva kuti zvine karipotwa here masechi, but handina shuwa because pani nakuvendazviita sei ndakazoenda zvinhuwa izvozvo.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Orahandizva kuti kwedu kunyika uku kune makliniki nemahospitari here avaiekuti vanhu vacho vaitezvanzi quarantine here.
Vaobhadhaimoyo vanga vari kuti vagadzirira nezuro vakatoenda ivo pachipatara chiri muHarare chavanga vari kuti chakagadzirwa kuti imomo ndo muchange muri kupinda vanhu. Uyezve tanzwa vasibanda vadokta vanga vari panapa vachiti vabva kumaruva vatonzwa kuti kumadistrict kwapiwa shoko iroro rekuti varambe vakagadzirira kuita kuti chirwere ichi chikasvika ikoko vazive kuti voita sei.
Vasivanda ava vakahodha ndevapa?
Handi dokta vari pano panhare hapa vambinge vari kutaura.
Oraiti, deno zvikadaro kakuti zvinhu zvacho zvese zvireiplesi kachete kuroti mahospitari acho anogona ngaasira zvikaeka nehurumende yedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Maita zvakanaka chichi mave. Muna mukoma Jidi here?
Nhasi ndina mukoma Chris. Mazuva ano ndiri kugara ndiri pano every day kubvira Monday kusvika Friday, saka motogara makangogadzirira. Ndina mukoma Chris Gandhi.
Mukoma Chris Gandhi, how are you?
I'm okay, how are you?
How is Jesus?
No, everything is fine. It's fine. How are you there? Do you have any rain there?
Hello?
Do you have any rain there?
Yesterday it was raining, but today it's very cold. You know, here in Emelo, Emelo is very cold, my bro.
Okay. Keep warm. Yeah. Thanks a lot and keep warm, right?
Ava. COVID is better than too hot.
Okay, Agnes Regate, Toreva, Munas, Tim Potts, Gokutis, Rufan Bazi. Chris, I think we have another caller, but I'm not sure which language. Hello, caller. Hello, caller. Hey, Makadi, and
you?
Tiri, what did you tell her? And we are Jemrukupi.
Na basics kwata.
Na basics.
Marondera.
Ehe, kwaka di kumarondera.
Aiwa kuno kukuri right kirikuna ayam friend kuna eje.
Aiwa pakanaka pakadaro saka muri kunzwa iri mudandaro nhasi tikutaura pamusoro pechirwere checoronavirus. Kumarondera uko muri kumbonyatsunzwa here kuti chirwere ichi zvakamira sei munhu angaziva sei kuti ana acho nezvimwe zvakadaro.
Tikunzwa muma social media, but remember, I'm thinking of the city 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 of the city.
Saka dai mai wanamukana wokutaura nehurumende tomboti yakateerera maiti chii?
Ini ndaitofungidzira kuti vaifanira kuti varimu vari kubva kunzavo votombovatora vovachengeta vari ivo vachimonisa vanhu ivavo zvati navo vari kungovasiyawo vaendawo ndinozvionera vari kupaweda vachinovagemena variko okuita hazvishandi nekuti zvirwere chinenge chatopararira kudhara.
Asi tanzwa vaobhadhaya mwoyo nhasi vachitaurira vatori venhau vapedza musangano wavo wemakurukota kuti kubvira zuva ranhasi vari kuti ivo kuchange kuine chirongwa chamuri kutaura icho chekuti vari kupinda vese vachaitwa iyo inonzi quarantine kuti munhu anenge ari kugariswa ari pake ega kwemazuva 14 neanodaudzira. Ndizvo kuti izvi manga manzwa here?
Ndanga ndazvinzwa batiwei yavari kutaura nai ndeyekuti anonge achichengetwa kubva pati hama dzake ndedzinoona pavanonga mise yavanonepo monita wedi saka zvine njodzi zvekuti kana hama dzinogona kubata chirwere icho.
Aiwa, apo mataura zvikukutu, saka tichabvunza dokta vari pana paDr Sibanda panyaya iyoyo yamuri kutaura kuti tinzwe kuti kana munhu achinge azodzokera kumhuri yake hazvizotapurirana here kuti kune avo vanenge vakamuchengeta. Aiwa, tinotenda, muve nezuva rakanaka. Aiwa, tinotenda. Chris, I think you have a caller.
Yes, dokotela ungabamba kancane sithatheke omunye umlaleli. Hello?
Hello?
Yes, akwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, sikhuluma lobani?
Sikhuluma lo Sine Limpopo.
Lobani?
Sine Limpopo, Plum.
Simele inkosi use Plum Tree. Eh, liyana yini zo? Okay. Hayi kulungile. Ungathi fahla fahla usitele imbono yakho.
Ngokomkhuhlane lo khona.
Yeah.
Sithi ngani sithi nenze kungena sibone ukuthi ukuthi yenze something ukuthi abantu bengaveli kakhulu. Ngokomkhuhlane khona nxanje. Mboni message, mboni usani wa usisi, jukela manja, yeke, si watu wa kutu, kutu, kutu,
Hai, kusibongi ili kakulu, siloto kwete la lapa uza stresselo kune ngako.
Jago.
Okay. Yes, so marvelous. The question I had asked the doctor earlier on was to give us, you know, a rundown from diagnosis, quarantine and to treatment.
I think also there was a caller from Marondera who he wanted to know. He said when the minister was speaking, he said people will be quarantined, but they will be, I think that's what he heard, they would be within their home. So isn't there a possibility of you contaminating those that will be looking after that person who's being quarantined? So
yes, I think it's all maybe in that same question. Doctor,
yes, I'm here.
Yes, so can you tell us the whole process from diagnosis to quarantine and to treatment?
This is a new disease, and I don't claim to be an expert in it. It's new. But what we know is that the first thing, a clinical suspicion, that you have symptoms that suggest that you may have a disease. And if you have those symptoms that suggest that you may have the disease, then what is required is to quarantine. During the time of quarantine, samples will be taken and they will be sent to the laboratory. And now that we are aware that the testing can be done in Harare, we know Harare, I'm not sure about the other cities, then the response will come quickly. So those who are tested negative are not going to be sitting there for 14 days. They will be released as soon as it is known that they don't have the disease. The treatment only follows when the disease has been confirmed. And that treatment will be carried out in centers that have been designated by the government.
Can I hold you there? And how long is the incubation period? Supposing I go maybe today, I was in China yesterday in Wuhan, and then today I'm in Zimbabwe and I'm tested and found negative. Isn't there a likelihood that in the next couple of days I'll be positive?
That possibility always exists, but the incubation period is anything from about 3 days to 14 days. That's why I understand 14 days has been mentioned. But the testing that they are doing now is very highly specific. If you have the virus, even before the symptoms come out, they will be able to pick it up. They are using what is called PCR, polymerase chain reaction. And that should be able to detect the virus even before it causes symptoms. And therefore, I believe that people who have been tested negative are likely to be released before the 14 days. And the 14 days is what is required in the absence of a confirmation of diagnosis.
So that person is free to go back to their home like the Marondera Kwalasi?
Yes, he's very concerned.
Yes, they are. They are free because they've been tested and proven to be negative. So if they're negative, there's no way that they'll be able to transmit the virus.
Thank you very much, Doctor. We had a caller, but I understand they dropped. So I'll just read a very interesting comment here per Facebook page. Shona, tinata tenda gurumondo. Arikuti murisa iko sisimavi. Ndiri kuno ku Middlesbrough. Ndiri kukuona live. Panyaye chirwere ichi. Ndinongo namata kuna mwari kuti chisapinda hacho. Nekuti nema mirira kaita zvinhu munyika. Yedu, vanhu vanogona kupera zveshuwa. Nyika yose nao muzvipatara zvedu hamuna kana mushonga wechikosoro zvawo. What more virus iyi shuwa dai mwari atiitira nyasha. Ndokutaura kuri kuita Atatenda Goromondo. Wilson Madingwa Jazi anza watching you. I'm here in Tembisa in Johannesburg. Aripano arikutuonawo. A disciple Madanire varikuti coronavirus ikauya muAfrica iyi vanhu vanopera kudyiwa mari nen'anga. Uye avo vanozviti vanhu vamwari ndokuona kwari kuita Lloyd Piri asisimavina mukoma Chris ndikukuona ihangu but nyaya yecorona iyi dai mwari vapindira iyi nokuti ikauya kuZimbabwe vanhu vangaparara. Allen Chiramanana arikuti hello Tetes, I'm watching you from Port Elizabeth. Tapiwa Monokore aripano. Chris, I don't know if you have any followers that you'd like to acknowledge.
Sure. We have Vusi English, that's his second name. Uti yena linjani msakazweni manje ngoba izinto zidula kangaka ekhaya uhulumende ulaziphi inhlelo. And then Jafta Adam Mdluli uti having the doctor there won't help. Kufuneka odokotela ezibhedlela okwamanje akukho eZimbabwe and makungenzeka ngephutha sibe lomkhuhlane lo siyafa. Yes, hayi siyakuzwa Jafta Adam Mdluli. Yeah, hayi udaba lwezibhedlela luyahlupha kodwa hayi udokotela siyamfuna phela lapho ukuthi ncedisa ncediselani ukuthi be lolwazi ukuthi kuyenzakalani njalo kuyini okumele likwenze.
Mhm. Ai watu kuramba tichenderera mberi uyezve Chris afunza iye doctor kuti saka zvino mira sei panyaya iyi kuti munhu azive kuti abatwe here nechirwere ichi uyezve ndambenge ndavabvunza vatsanangura ivo kuti fever ndo inonyanya kukwira uyezve vakati kuzarirwa kuye kwatinoti machest kutadza kufema ndo zvimwe zvacho asi vati ivo vana vafanira kunyanya vhunduka nyanya pane vaya vataura kuti vane hama yavo iri kugokwe nekuti doctor vati nzvimbo dzakadai savana gokwe nedzimwe dziri kumakuchonyonyo dzinogona kuti dzisawanikwe dzichizowanikwa dzichitarisana nedambudziko iri nekuti tiri kuziva kuti ivo hurumende inoziva kuti dambudziko iri riri kunyanyobva nyanya kuchina saka kana pasina awanikwa iye achibva kunze kwenyika iko kunana china nedzimwe kuri kuwanikwa chirwere ichi achipinda munzvimbo idzodzi kumachonyonyo aiwa vanhu vasanyanyovhunduka asi zvine zvakangonaka kuti vanhu vazive kuti kana hurumende pari zvino iri kuti iyo ine zvikwanisiro vari kuti kana munhu achinge aenda akaongororwa hurumende ikaona kuti aiwa uyu munhu haana hake chirwere ichi anogona kuti vadzokere vachienda havo kumba uyezve sekuona kwavo nemaziyo ravari kuita pari zvino vari kuti kana vachinge vaona mishina iripo pari zvino vari kuti inogona kutesta kuti icoronavhairasi here kana kuti zvimwewo zvirwere nekuti vazhinji munyika vanenge vanogona kunge vane zvimwewo zvirwere zvinopresenta zvakafanana nemasymptoms ecoronavhairasi vati ivo kana zvichinge zvadaro uchinge wazoudzwa iwe nadoctor munhu anogona ake kuenda kumba asi vachiramba havo vachiongororwa asi panenge pasina dambudziko rekutyira kuti vachazotapurirana chirwere ichi. Chris.
Mm-hmm. Yes, marvelous. There's an interesting thread on Twitter that has been posted by the MDC Secretary for Education, Fadzai Mahere. Mm-hmm. And she wrote it like, you know, a satirical letter in which she says, "Dear coronavirus, have mercy, please do not come."
Just take a caller.
Just a quick one, marvelous. "Please do not come to Zimbabwe. Our government doesn't believe in paying doctors or funding public health. Their only strategy is to deal with you is rhetoric." Let's go to the caller.
Hello, caller.
Yes, Ndirikunzwa.
Tutaura nani uyezve muri kupi?
Utaura namushaima ndirikuZimbabwe.
Muri kupapi muZimbabwe?
Kubuhera Central.
Kwakamira sei kubuhera?
Ya, kubuhera Central iri nani zvayo.
Muri kunzwa iri mudandaro yenyaya yecoronavirus. Pane zvamuri kunzwawo here kunzvimbo dzamuri ikoko kuti mungaziva here kuti mune chirwere ichi kana kuti kwete?
Sofa kunzvimbo kwatiri hatisati tambonzwa zvedu any case yecoronavirus.
Asi vari munharaunda imomo vari kutyira here chirwere ichi kana kuti zviri kutaurwa here zviri kufamba sei?
Ndingati kunzvimbo kwatiri kunoga sai zvambonyanyotaurika nezvazvo nekuti vanhu havasati vanzwa kuti tapinda munyika yedu here kana kuti hatiba.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii uyezve zvipatara zvekwamuri ikoko madokta ariko here pari zvino?
Panoti dokta akahama panoti dokta ndopari kurwadza. Dokta ndokunga ndiwo nenge wakutongozvichenjerera pautano hwako ndokutoti wave dokta. Zvipatara zvedu it's more like zvipatara zvakavharwa nekuti hakuna mishonga, hakuna madokta ari kuatenda. Saka everything ingori chaos, hatina kana direction zvekuti tinotosvikawo kuti chikaita changu chasvika zvirwere chikaichi zvinogona kutokonzera kupfuura kwevanhu vachona. Nekesi yedu yemuZimbabwe chikasvika ndokunga tinenge takutoitwa wide outing saese.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Unfortunately, we are running out of time. So, Dr. Smanda, just in 30 seconds, can you just give us your last word?
I think the last word is that this disease is a serious disease. It is affecting a lot of people, particularly in China. But at the moment, we are not aware of any single case in the whole of Africa. And in Zimbabwe, we do not have a single case of that.
Okay.
Although we do not have, we have a lot of preparedness.
Thank you so much, Doctor. We have run out of time. Like I said, that was Dr. Elopis Banda, and my name is Chris Gande. And all our listeners, thank you so much. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.